Vachitaura pamusangano wavaita nevanorarama nekutengesera mumigwagwa ava muHarare nhasi, vamudzuri vati vanotengesera mumigwagwa havafaniri kubatwa nekuseri kwemaoko nepamusana pekuti havana kuenda kunoshandira mumigwagwa nokuda, asi kuti nekuondomoka kwaita upfumi hwenyika izvo zvave kukonzera kuti veruzhinji vanhonge svosve nemuromo.
Munoziva musi watamacha on the 18th of November. Vazhinji venyu makapinda mutaunu muchiramba zano na Robert Mugabe. Mapinda muroad hapana kana wani chakabiwa, hapana kana wani chakaitika. That was a demonstration yokuti we cannot allow ourselves to be abused by leaders. Ende kubva nhasi muri kubva pano muchiti we cannot allow ourselves as vendors to be abused by leaders, but to exist in police where we are selling. Imimi munofanira kutomega shuwa kuti you are going to police pamuri kutengesa, so that hapana umwe munhu anouya achikuatakai, achikubvisai mustreet, achikumanikidzai. Nokuti nyika iyi yasvitswa pairi nevaripo, ngatigadzire isu nepolisi yekuti ngatiite coexistence kusvika paelection. Muchinovhota paelection, mapolisi edu ndeyekuti hatibvisi munhu mustreet zvekumanikidza kusvika ikonomi yanaka. Techigadzira ikonomi, munhu achibva mustreet anofanira kuenda kubasa.
Mumwe wevanotengesera mumigwagwa, muzvare Winnet Mubayiwa, vaudza vamudzuri kuti mapurisa ekanzuru, mapurisa ezetarapi pamwe nemasoja vari kuvarova vachivatorera zvinhu zvavanotengesa mumigwagwa, uye havazowana zvose zvavanenge vatorerwa nemapurisa ekanzuru pavanozozvitevera vachida kunobhadhara mari dzefaindi. Muzvare Mubayiwa vati pane vanhu vakati kuti varemadzwa mushure mekurohwa nemapurisa ekanzuru yeHarare, masoja pamwe nemapurisa ezetarap.
Handizivi kuti nimi makansela kana muchigara miting yenyu munogara here kuti vhenda nhasi ridzisiswe $20 faindi, munhu ari kutengesa zvinhu zve$3. Pakaoma ipapo. Chimwe chandoda kutaura futi ndechekudai, muri kuziva here kuti mavhenda vazhinji zvapera kwezvirema nekukuvadzwa nekanzuro? Muri kuzivawo here kuti situation yatiri isusu mavhenda inzwisiseiwo kuti hatina mabasa? Of course iti haisi solution yekuda kupinda mustreet, inorotori nhamo iyoyo. Pane kuti wese afunga kuti nhasi ndiri kuda mari ari kunanga kuna vhenda. Wese afunga kuti nhasi ndiri kuda kunombunyikidza vanhu anonanga kuna vhenda. Muri kuziva here kuti iko zvino mukatarisa mumastreet umu pana mwana wavo kuti ukatoona zvaari kutengesa wega uchifamba mustreet unotonzwa tsitsi chaidzo chaidzo kuti vanhu havatovaita sei? Imimi semakansela mauya nhasi muri kubvunza kuti dambudziko renyu nderei, hamusi kuona here pagiraundi kuti vanhu vari kuchema? Mega hamusi kuzviona here, kwete kubvunza kuti tauya nei? Dai matoya ndoti mavhenda.
Vataura vakamirira meya weHarare vaBernard Manyenyeni pamusangano uyu, uye vari kanzura muHarare vaGerson Mandere vati kanzuro yavo inokoshesa zvido zvevagari, asi chiri kunetsa mukanzuro yavo ndechekuti pane vashandi vekanzuro vari kupinza zvematongerwo enyika mukuita basa ravo. VaMandere vati sekanzuro yeHarare havadi kuona vanotengesera mumigwagwa vachishungurudzwa, asi ZANU PF yave kushanda nevamwe vashandi vekanzuro yavo kuita zvinhu zvinenge zvisina kubvumiranwa makanzura.
Dambudziko ratinaro manje nderekuti isisu semakanselers we operate nemacommittee system. Titone committee inonzi informal sector committee inofanira kuaddressa maissues enyu. But dambudziko riripo manje nderekuti zviri kuitika munzira manje asi kumbobva even kucommittee ko. Management yedu is taking my instructions somewhere, of which the committee system yedu inofanira kuita se ichishandiswa.
Vamudzuri vaudza makanzura ose kuti agadzirise nyaya dziri kunetsa vanotengesera mumigwagwa. Vakakurudzirawo kuti vanorarama nekutengesera pakati pedhorobha vanofanira kushanda pamwe chete nekanzuru vachichengetedza utsanana kuti veruzhinji vasabatwe nezvirwere zvakaita sekorera iyo inonzi yadzikamidzi mudhorobha recheGutu. Vati vanotengesa mumigwagwa havafanire kubvuma kubviswa mumigwagwa nekanzuru, mapurisa kana masoja, kana hurumende isati yagadzirisa nyaya dzekushayikwa kwemabasa munyika. Vachitipundutso iri pakuvhota zvine hungwaru musarudzo dzegore rino.
Statement yakaishuwa naminista yekuti takwirirana nameya. Tatina meya nezuru tikataurirana tikati ayo hamungatitaurirana nameya because vanozodzokawo kwatiri. Isitobvunza vatsvangirai toti aiwa tingawirirana izvozvo toti aiwa voti aiwa tobva tati aiwa indanzi handizvo. Hatingawirirani kurwisa nevanhu vakati papau. Hatingawirirani kurwisa nevanhu vari kunonga sosvo nomuromo. Hatingatikurwisana nevanhu vari kupisa zvitinha neuswa zvakaitwa mubhaibheri zviyazvo. Saka ndo yatoti mandeti yedu yamakatipa haifaniri kukonflikta nezvido zvevanhu. Saka ndichaita kuti titaurirane muchitipa masuggestions mamwe togona kutadza kumabatsira. But ini ndakatarisana nekuti masuggestions ne way forward ndekuti makanzelers edu makanzelers edu na mayor vanofanira kuita frequent meetings nemi okutarisa kuti kana pashata togadzira sei. Takatarisana futi nokuti nekolera irikoi tinei protector sei. Tinonzwisana kana zvichibvira vanofanira kutotsvaka zvima plastic bags zvokuti mufambe nazvo panenge achitengesa munhu unogona kutisa tsvina yake muya obvisa achirasa.
Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume avo vanga varipo pamusangano uyu vati nyika dzakawanda dzakasimudzwa upfumi hwadzo kuburikidza nevanoita mabasa emaoko pamwe nekutengesa mumigwagwa.
Esema consortiums and departmental stores that you see muno muZimbabwe nekunze vakanga vari mavenda. Chamunoda chaicho chaicho rutsigiro kubva kuhurumende so that you can expand and grow and you become the business of the day. Zimbabwean economy pari zvino yakamira nesimba rekutengesa kwamuri kuita ma 50 cents 1 rand. This is what is driving the economy. Saka kuri kuti pane munhu asi kuzva acknowledge iyeye, the only way you can punish them is by making sure you vote for a new leadership and a new dispensation which can bring hope to your lives. God bless you.
Vamudzuri avo vakaita meya weHarare weMDC wekutanga vakurudzira kanzuru kuti igarewo yakavhura zvimbuzi zvose zviri mudhorobha reHarare pamwe nemumisha inogara veruzhinji. Vachiti veruzhinji vari kushaya pekuzvibatsira sezvo mikova yezvimbuzi izvi ichigara yakakiwa zvave kuita kuti veruzhinji vazvibatsire pose pose. Panguva yavaiva meya weHarare vamudzuri vakashanda zvakasimba vakagadzirisa migwagwa yakanga yakazara makomba muguta reHarare asi vakazobviswa pachigaro cheumeya nehurumende yaiva yava Robert Mugabe panguva iyi vachipomerwa mhosva dzisina musoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.